chandinoona ndechekuti tine dambudziko hombe muHarare nokuti mhuri zhinji dziri kushandisa maboreholes iwaya kuti dziwane mvura yekunwa neyekubika chikafu. Chandinoona ndechekuti contamination iri kutaurwa iyi iri kukonzeresa kuti vanhu vaite zvirwere zvemudumbu zvinosanganisira vana cholera kana even vana typhoid nezvimwe zvakadaro. Saka ndinoona sekuti dambudziko iri rinofanira kuitwa attended to urgently by everyone.
Pari zvino tiri kunzwa vekanzuro vacho vachiti havakwanisi kuti vatima zvibhorani zvisashandiswe kana kuzviita decommission nekuti muguta hamuna mvura. Munoriona sei danho iri?
Ndinoona kuti idambudziko hombe nokuti vanhu vanofanira kunge vachiwana mvura yakachena, mvura iri clean. Saka kana kanzuro isingakwanise kuva pamvura yakachena, vakwanise kungoti hachi musasamwa mvura zvachose. Chatingataura ndechekuti vachigadzirira kuti zvibhorani izvozvo zviitwe decommissioned, ngavawane nzira dzekuti vanhu vawane mvura. Vamwe vanoshandisa matengi aya makanzuro, mamwe vanoshandisa matengi kusupplya mvura kunzvimbo idzodzo dzavasingakwanise kuti vaite decommission. Kana vaya vanenge vane zvibhorani zvakaitwa condemned kana zvakanzi izvo zvine mvura isina kuchena, vanofanira kunge vari kutsvaga mvura kune dzimwe nzvimbo. Uyezve kana vashandisa mvura dzemuzvibhorani izvozvo, vanofanira kumeka sure kuti mvura idzodzo dziri kuboiliswa nokuitwa matreatments. Ndo zvimwe zvatingataura.
Saka zvii zvingaitwawo nevanhu kuti vazvidzivirire mataura nyaya yematreatments? Munhu angaitawo sei kuti mvura itombovawo nani?
Chandingataura Blessing ndechekuti ngatiti vanhu vese vanenge vari mumaguta kana kumaruwa chaiko, mvura pari zvino hatizivi kuti yakachena ndeipi, isina kuchena ndeipi. Saka chatingakurudzira ndechekuti mvura iri kushandiswa mudzimba kuwacha, kusuka, kubika ngaibhoiriswe. Uye kune mamwewo machemical treatments avanokwanisa kutenga anobatsira kuti mvura iyoyo isati yanwiwa ngaitange yaitwa matreatments. Vaya vanenge vari kuda mvura yekunwa, vamwe ngavatenge inenge iri yakatreatwa zvakakwana. So ndo zvimwe zvandingakurudzira, asi the bigger solution ndeyekuti guta ringe rine mvura yakachena nguva dzose inenge ichibva mupombi. Izvi zvekuti vanhu varambe vachigadzira zvibhorani muguta handifunge kuti it's a long time solution.
Pane dambudziko rei chirwere chakaita sechekorera chikaramba chichipararira sezvatiri kuona izvi?
Dambudziko Blessing nderekuti nyika tinoparara zvinokwanisa kudziviririka. Seizvezvizvi mvura iri kunaya kuri kuita mafloods, zvinoratidza kuti mvura inenge ichikukura tachiwana uchipararira mumaguta nekumarural areas. So chatinotoona ndechekuti hurumende, malocal authorities, mamwe mastakeholders akasiyana siyana vezveutano, poitazve iwo macitizens pachavo, tese tinofanira kuita an effort yekuti tive neamins kuti tigadzirise infrastructure yemunyika inosanganisira mapaipi anotipa iwo mvura. This needs to be a national health emergency because it's something preventable, but I don't think we are putting enough focus and priority to this problem.